urongwa huachuonishi cha pauri mutemo muno wagara uchiti makambani emuno anofanira kutora vashandi vanoita hivo 60% toravo kuti pagumi rega rega panofanira kubuda atanhatu vanova zvizvarwa zvemuno South Africa mutemo wagara uripo saka hatizivi kuti kana vava kuda kuti kota varoda kuwedzera kuti vaite vangani vaite gumi here pagumi hatinyatsonzwisisa ipopo asi mutemo wanga wagara uripo uyezve semaonero andinoita ini kunge kubatira pabazi rakadetseka remupangara munzira kuyera murwizi ehurumende ANC nematambudziko ayo yakatarisa nawo akawanda saka kazhinji kacho kana munhu uchinge wakuita kakukundikana unowanzomhanyira kukaira nyoka mhenyu kune uyo waunongozviona kuti ndiye anenge akaita usakasaka unzendemba ndiye waunopa mhosva kuitira kuti vanhu vagozoti haa mhosva haizi yako iwe mhosva ndeyani ndiye ninge asina chaanotombozivawo
asi tinonzwa kuti bato iri riri kukurudzira danho iri nenyaya yekuti vari kuti maguta zvikuru mujohannesburg matorwa nevauyi zvingava zvinhu zvingange zvashanduka here kubva pane zvamuri kutaura kuti mutemo wagara uripo
kana vachiti vatorwa nevauyi vanhu vanorevei nekuti tikatarisa kana iyo census yacho yakaitwa makore vadarika mashomashomaya inotaridza kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika havapfuuri 10% yezvizvarwa zvemuno kureva kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika hongu vakawanda asi havana kuwandisa semafungidzirwo anofungidzirwa nehurumende asize iyo ANC kana ichitaura kuti vanhu vari kutora zvivakwa mujobek zvivakwa zvacho zvinombotorwa seiko iye zvino isu pano tinogara mumba yatinogara munhu hongwere kana auya osvikopinda mumba yeumomo oti maamangu pane zvinenge zvaitika mabuildings aya anenge ari abandoned asina anogaramo akangogara vanhu votezvo isu tiri kurara pazviapa tichirohwa nechando tiyaiwa nemvura kuti kanogara zvedu apa pakanaka woenda avo unogara vopiwa mhosva mhosva ndeyeivo varidzi vemabuilding vari kuregera mabuilding avo akangodaro asina kokutaya opezera atorwa nevanotora avo
kweiwo makambani emusouth africa ari kuteerawo here iwo mutemo wekota system iwe
iyo zvinoizvi zvaakutoita zvichioma kuti makambani atore vanhu vasiri masouth africans nekuti kana munhu asina mapepers vazhinji vanoda kuti munhu atambirire mari mumabhengi mabhengi acho kuti uvhire bhengi akaunda haukwanisi kana usina kunge une mapepa saka makambanizi mazhinji ari kuzviteedzera izvozvo zvekuteedzera kota system pandaverenga ripoti vari kutaura kuti maresitorendi vari kusevhwa nemaforeiners asi ina handioni chinotadzisa masouth africans kuenda kumaresitorendi vachinotsvaga mabasa icho chinoita kuti varidzi nevemakambani nevemaresitorendi ivavo vatange kupa munhu wekune imwe nyika preference vachisiya mwana womuno musouth africa chii ichocho ndo chinoda kunanzvererwa neANC.